mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukati mezorana vari kudzoka zvakare mukati medare muchine nyaya yavo yekutanga tsangana vakapomerwa gore rapera muswet nekunge ivo vati vakuta kuti pahurumende nati hamuna kwakutatwa saka takukusungira yekuti mabhurisa mashoko ekunyepa.
Vazvare Joana Mamonde naCecilia Chimbiri avo vakabuda mujeri rechikurubhi usiku hwanezuro vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi china.
Vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti genuine disease ikona kuti ine macycles akawanda ende inouya yomutiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichiburikira pamombe pachipfuwo.
Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vakafa nechirwere ichi vanongove chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574. Vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nechimwe chine makumi maviri nevatatu 461,023. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 38,357. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana masere ane gumi nemumwe 35,811. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mokubudiswa mujeri rechikurubhi nezuro usiku. Umwe wemagweta evaviri ava vapaida Moyo Saurombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 pavabva kuchikurubhi kuti Mamombe naChimbiri vachamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi china pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekuti gore rapera vakataura manyepo ekuti vakange vapambwa izvo zvinonzi zvakasvibisa zita rehurumende. Tabata vasaurombe kuti tinzwe zvizhinji.
Joana naCecilia vakapiwa ivo bill kudare High Court panyaya yevanga vari kunemerwa yekuti vakaungana ivo munguva dzecovid mushure mekunge vaadresa media panze pedare remajistrate court. Vari kubuda ivo kunopa rutsigiro kuna vamakomborero arosiisi vakasarisa kuti vasungwe nemapurisa vanga vagara mujeri kwemazuva anokwana yokuita 62 kana kuti 2 months vari mukati metsongo. Saka dare raikoti rakavapa bill nezuro kwatakakwanisa kuti tiende kuchikurubhi tikanovakasira mukubuda kwavo kwavo vari kuita mukati metsongo.
Saka pari zvino vari kupi?
parece no vale com o casal do qual a culto o vale vai ser imutável através do nosso corpo e ainda que a nossa tumba mo a nossa saúde será o que nirwa neste
com o tano havo vese wakadin
ah se o se o comunista joana anga se o conjunto a moça da tumba está obstata ali imutável tirou sacava na cirurgia joana na cirima se o kuto kwa mungu na mshita kutitua isi mshimbo ili kuhinduke kutuwa na wangari saka pa utano wa wangu kutuwa na nashiri mba kutuwa wani kutuwa kadini uji kwa nashiri kutuwa atari kwe mshuwe mikungi ya wala masondo mawila pura
cha matari sana nacho iko shumereshi ndechipi uye ndesha harini
vashiri mkatime dali mkatime sora na asikaru kutuwa kashakari mkatime dali mwishimi nyeyavu yekutanga tanga ya waka pome wako ya pira mshuwe mekunji yu wati wa abdakt kwa urumende kati amuna kwa abdakt kwa sanata kuku tungila yekuti mabulisa masuku yukunipa yekuti maabdakt kwa kusibisa urumende sakandoni ya imka kimi dali kusino yekuti paruwe yasi pane nyayawo ziripo ziswa swa sunotanga saitu kwa nyaisa tia tanga kutunga iwe usaka sila pakoti mutunga kutunga sema kweta suwisa pangepe dare kuti kufa nonga haripo mutungi nyokula kwe sakambu buda mmasuri sakandozi minyaisi siripo nyokula kuti zipiwe mutungu panziri
abo vange vari umwe wemagweta anomirira vazvare mamombe nachimbiri vapaida mwoyo saurombe vari parunare kuHarare nestudio 7. Chisiri kunyato nzwisi sika chinonzi chidukura ya mwombe mumatunu waka wanda enyika izo zinonzi zawe kuita kuti varimi waka wanda vagari waka batra ura umawoko vachishika kuti chirwele ichi chingangua varira matanga awo izo zinotevera oma shoko yekuti varimi waka wanda mudunu rechuru manzu Zimbabwe varukufirwa nemombe nekuda kwechirwere ichi icho vamwe varukufungidzira kuti chingangove January disease. Mumwe murimi anonzi akatorasikirwa nemombe shanu mukati memazuva maviri. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mune mamwe matunhu muMidlands mikare kumasvingo kumashland east nekumashonaland west. Asi nyanzvi dzezveutano hwemhuka vaziva ishe zvohu vanove zvekare munyori mukuru wesangano revadhomeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vanoti kunyangwe hazvo chirwere chiri kunyanya kubata mombe nguva ino chiri chefoot and mouth hazvivashamisi kuti mombe dzinogonawo zvekare kunge dziri kuurayiwa neJanuary disease sezvo chirwere ichi chichigona kungomuka kana mombe dzikaita zvikwekwe. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Izvo zvizvi tiri mubishi Department of Veterinary Services riri kuburitsa vadhomeni ma vaccinators ari kupinda mumasango. Tine Masvingo province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwenezi nechireds kuedza kuvaccinata. Asi iyi vaccination against foot and mouth disease atirambi kuti January disease iriko nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira. Asi pari zvino izvi yava ne katingati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakuti tirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa. Madeeping services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete.
Ndeyapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi?
Mashonaland West zvakare tinori ne vadhomeni vatoendawo kumasango kunoitawo vaccination program iyoyo vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana ne foot and mouth disease pavo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi pahurukuru yatakaita yakafanana nana Butajax, Butacam, inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera takaimprova nzira yatakanga tichitibisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vavakuwana dhipa nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwayo ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veterinary services vadhumeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadhumeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvizvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuziva ramangwana rezvipfuwo zvake.
Avo vange vari vazivaishe Zhou vanove zvakare munyori mukuru wesangano revadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyatsoita nemazvo urongwa hwekuganhura natunhu kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzisazoite mutauro. VaMakoni vanoti zvakaitika muna 2018 zvokuenzanisa uwandu hwevamiriri mumatunhu mashoma neane vanhu vakawanda hazvifanire kudzokororwa. Vari kukurudzirawo vanhu kuti vanyorese kuvhota. Mumashoko kuvatori venhau, mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Silaigwana vanoti kugadzira miganhu kunotora makore maviri uye vari kuzviita muzvikamu zvitatu. Chikamu chekutanga icho chakatotanga ndechekunyoresa vanhu. Chikamu chechipiri chinenge chave chekumbogadzira miganhu nevanhu vanenge vari mugwaro panguva iyoyo, uye chekupedzisira chinenge chave chekugadzira gwaro rekupedzisira rinozoshandiswa musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMakoni.
Nyaya yekugadzira miganhu iyo inodaidzwa muchirungu kuti delimitation inyaya yakakosha zvikuru, nokuti ndo inozoita kuti tizive kuti matunhu kana kuti maconstituents nemawards anenge akakura zvakadini. Nokuti zvinotarisirwa ndozvokuti hapafani kunge pane musiyano yakanyanyisa zvikuru mukubva mudunhu rimwe nerimwe, muconstituents imwe neimwe, kana kuti muward imwe neimwe. Takatarisa isu chiinda muelection ya 2018, ongororo yakaitwa yakataridza kuti matunhu kana kuti maconstituencies aya pane akawanda anopfuura 106 kubva maconstituents 210 akanga akasiyana zvakanyanya mumanhamba evanhu vanonge vari muconstituency imwe neimwe.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Tikapaso muenzaniso. Constituents huru yanga iripo muna 2018 elections yakaita seHarare South. Harare South yanga ine vanhu vanodarika 76,000 mavota. Totarisawo zvakare kuti constituents yanga iri dikisa yanga ine vanhu vakaita sei. Yanga iri Gutu South yanga ine vanhu vanosvika 14,198 mavota. Saka zvichireva kuti maconstituents maviri iwayo kunyange zvazvo vakasiyana pamanhamba, vamwe vakawandisa, vamwe vari vashomesa, vese ivavo wakanga wana umiri mwe chete no mwe chete.
Izi zvino konzera matambudziko akaita sei?
Izi zvino zvokonzeresa kuti pasava nevanhu wakawanda vanenge vachitadza kuwana umiriri wakaisvonaka. Constituency 76,425 vanhu, mutungamiri wayo kana kuti MP wayo anogona kutadza kuti akwanise kusvadza zvido zvevanhu 76,425. Asi uyo ari kuGutu South kune vanhu 14,198 anogona kunge ane nguva yekuti azadzise zvido zvevanhu ivavo. Saka tinofanira kunge tine maconstituencies anoenderana kuitira kuti umiriri hwacho hunge hwakafanira. Totarisawo zvakare zvakaitika kuMount Pleasant Heights uko.
Kwaakaitika dambudziko reiwo?
Takaona kuti Mount Pleasant Heights zvinova iri muguta reHarare yakapatsanurwa nepakati muna 2017. Zvakazokonzera kuti vamwe vari Mount Pleasant Heights vange vari kumaconstituency emuHarare muno asi vamwe vachiendeswa kumaZoe South, chinova chinhu chinoita kuti vamwe vane mainterest akafanana vashaye vanovamiririra. Uyezve chakakoshera delimitation iyi ndechekuti izvo yakagumisira kuita kare kare.
Igore ripi rakapedzera kugadzirwa nyaya yemiganhu?
Maboundary emunyika muno akagumisira kupakwa kana kuti kudhirowewa muna 2008. Shirwa kuti takaenda kumaelections muna 2013 nemuna 2018 pasina kugadziriswa maboundary iwawo. Zvovanhu zvakakonzera kuti muve nouwandu hwakasiyana kubva muconstituency imwe neimwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti maboundary aya agadziriswe patsva.
Murikurudzira kuti vanhu vaite sei panyaya yekunyoresa kuvhota?
Chirongwa ichocho chichiitwa, tinokurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota. Nokuti kutizoziva kuti muconstituency imwe neimwe mune vanhu vangani, zvinenge zvichiteverawo kuti nzvimbo idzodzo mumatunhu imomo vanhu vakarejista vakawanda sei.
Sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paTwitter pavo, mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti vanofara zvikuru kunzwa kuti vazvare Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri vave kudzimba dzavo mushure mekupiwa mikana yokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadi zvenyu mese munotipa nhau dzechokwadi. Ndinonzi nemashiri ndiri papolokwana apa, ndiri kungoti vamunangagwa dai vati vurobho tatadzokera kumusha. Asi reketai nditaurewo zvangu panhau yecovid. Panhau yecovid, hama dzangu dziri muZimbabwe, please tambirai vaccine. Chirwere chekorona chinouraya. Upenyu hausi hwavamunangagwa, upenyu hausi hwachamisa, upenyu hausi hwaani cheriwo zvematongerwo enyika. Upenyu ndehwako iwe nemhuri yako. So ndiri kutaura kuti ini ndakachirwara chirwere ichocho chinorwadza. Nguva yataakuendaiyi, please ngatidzidzivirirei. Handei tinobayiwa. Zvokuti yakabva kupi, yakatorwa nani, hazvina basa. Handei tinobayiwa, handei tinozvidzivirira. Tese tese nemhuri dzedu, handei tinozvidzivirira, please handei.
Pamusoro yekutaura nyaya dzedu dzokuti voti dzokere kunyika kweduwo, asi zvinhu zvacho zvakaoma, covid yacho zvakaoma. kutinika wazo kufamba utudaru tizoke unika upendu wa mzungotu waza kutitikaru unika yavame sutatiku waza wezi ustetua ukuna njuku piktoria sutatiku waza ukuna waza ukara wakunika wevame watufana kutuotishandro unika edu wazi sutatiku watu waza ukuna angla watu mfana wakufiti
Maswera seiko, maswera seiko wa shamarari wa Studio 7. Ini ndinonzi Gary ndiripa Pretoria, South Africa. Ndinonzi wa urwadzi wa zvikuru nezvirikuitwa mapune mapurisa izvo. Vari kumisa July 1st, 31st movement, kuvamisa basa, kuti hanzi vanosungwa. Hazvina kana nenidhi yekuti mapurisa anga achinotifaiwa izvo. Vana chinotimba pavaienda vachinokurina vaimbomiswa here zviri kungoonekwa kuti vanhu vari kuda kuita move forward ne movement yavo ye 31st July movement iyoyo ndo saka vari kuvharidzirwa kuti vasaite basa rakanaka iri kuclean hakuna need yekuti kuda kunotifaiwa mapurisa wava musangano here yaharani here inonzi inotanga yari inotifaiwa mapurisa kunzi kuda kuitwa rani vanhu vari kubvisa marara Andi ndio yatinoti community service iyoyo. Dai vangarivhume vai vakwidza nyaya yavo kumataredzi mhosva kuti vanzwe kuti pane mutemo here unovarambidza kana kuti unovasungira kuti kana vachida kucleaner vange vachitanga varipota kumapurisa. Ndo zvandinokumbira ndo zvandirikufungawo nazvo izvozvo. Maita basa munoita basa zvikuru vanhu veStudio 7 nekuti panhau dzaka dzechokwadi.
Mangwanani akanaka vataroroka hwande nevamwe vose vandisina kutaura nemazita avo tinoti kwamuri mamuka sei ini ndamuka zvangu ndiri pano pamozambiki pano zvinondishamisa munyika yezimbabwe chinhu wani zvakaipei kuti vanhu avo vari kugadzire dhorobha reHarare kuti rive rakachena Chiyo lewe zvokuti Zimbabwe kana haenda chaiwo chaiwo zvaicha zvizi. Murusunge vanhu vari kusunge vanhu vari kuchenese guta kuti rive zvakanaka. Zvinoendawo kuti mapurisa achowo futi. Chionesi mapurisa eZimbabwe ka vamapurisa vepolitics zvekuita havachazvizi. Kuti chaizvo chaizvo vabvunze kuti zvamuri kuita muri havazvizi. Kubvise honye dziri kushupa munyika kuzi mwakaipa. Ndochidofu chisikaiti ichocho. Tarisai nhasuno vari kuti maticha vasahora. Kuzi ticha ngahore mari yemunhu yelebha isina nechainoziva. Asi ticha munhu unosimudze nyika asi nhasuno vatouraya dzidzo. Zimbabwe ndeye chava pasi pasi maererano nezvedzidzo ngenyaya yeumhondi nepolitics isina zvayakatarisa. Iyo hurumende iripo iyi zveiri kuita chaizvo chaizvo haichatozvizivi kuzi inoziva kuti vanhu varipo havasiri vanhu vayo. Nhasuno muti maticha anohore mari isikashandi. Kutikiti anofanira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Yes, Mwari ngaapindire. Asi zvakafanana. Mwari unopindira futi pane vanhu vanozvibatsira. Vanhu vari kuvhota, hamupana zvinovhota. Saka zvipo zvevanhu vaona ngezvei. I'm so sorry for that.
Inzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bodi rinoona mafambisirwo anoitwa basa nekambani yeFacebook nezuro rakatara kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vamboramba vakamiswa mukushandisa social media yeFacebook kweimwe mwedzi mitanhatu. VaTrump vakavharirwa Facebook yavo zvichitevera mirishonga yakaitwa nevatsigiri vavo musi wa6 ndira yakakonzera kufa kwevanhu vatanhatu. Facebook nemamwe makambani esocial media akashorwa zvikuru zvichinzi akange abatsira vaTrump mukupeshedzera mirizhonga iyi uye mukushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunambudzi 2020.
zvichitevera mashoko abudiswa nebhodhi reFacebook yekuti vaTrump varambe vakambomiswa mukushandisa kwavo Facebook. VaTrump vashora makambani esocial media anosanganisira Twitter, Instagram neGoogle nemamwe vachiti makambani azere huori uye anombunyikidza kodzero dzevanhu achirambidza vanhu kutaura zvavanoda vakasununguka izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaTrump vanogona kutukirira havo makambani akaita seFacebook sezvavari kuita, asi hazvina zvazvinobatsira sezvo vachiramba vachiita zvakakonzera kuti vabviswe pamasocial media iwaya.
Vanopa advice kune Facebook kuti iwo vaTrump vasabvumidzwa kuenda paFacebook kwemwedzi mitanhatu, asi vakumbira kuti weFacebook wauye nepolisi yekuti vanhu vanobviswa sei paFacebook, yekuti wari kutiwo mukabvisa vaTrump ko vamwe madictators ava munyika dzese dzakasiyana-siyana munovaita sei, munovabvisawo here? Saka hanzi ngakuye nendike mashanu masteps ari clear anoratidza kuti ko vanhu vanobviswa sei paFacebook. Asi kwazvino watiwo ndingireke vaTrump ngava wasabvumidzwa pakuya kuFacebook.
Pane zvikonzero zvavapa here zvokurambidza vaTrump kuti vadzokere paFacebook?
Iya, ngekuti vaTrump havana kuratidza kuti vachachinja here, nekuti vakuramba vachingotaura zvinhu zvimwe chete izvo zvakavabvisira paFacebook. Saka hanzi hapana chinoratidza kuti wachava munhu mutsvene, munhu anotevera mitemo. Saka hanzi ngekuti havana kuratidza izvozvo, saka hanzi ngavarambidzwewo kukuwa paFacebook.
Hazvityori kodzero dzavo here zvokutaura zvavanoda vakasununguka sevamwe vagari vemuAmerica?
Aiwa, Facebook ka ipiyonzi private property, you know, chinenge chitoro. Kana mune chitoro mune maruramiro ekubvumira kuti anouya muchitoro umu ndiani, asingauye ndiani. Vanhu vazhinji havazviziyo izvozvo, zvekuti vanofunga kuti haa inzvimbo yekutambira vanhu, munhu wega ega anogona. Aiwa, Facebook iprivate property, pane munhu anomuridzi wayo, ine muridzi wayo. Like kana mune mota, imota yenyu, hazvive kuti munhu yese ada kupinda mumota yemunhu anopinda.
Pane kwavangaenda here kuti varwise zvatarwa izvi?
Havakwaniseka. Kana ukaenda kumakoti ka havazobudirira ba, nekuti dare rezimota haringati pinza munhu mubhazi mako iwe usingadii, nekuti private property ka. Hongu anoti ane mararamiro ekutaura, asi weFacebook ane mararamiro ekuchengeta zvinhu zvavo mapona. Saka makota achazoona kuti uyu ane mararamiro akakura ndeupi. Panyaya iyoyo weFacebook wane right yekudzinga kana kusadzinga munhu. WaTrump wasi munhu wekutanga kudzingwa kuFacebook. Kune vanhu vakawanda chaizvo vakadzingwa kuFacebook.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri, avo vakabuda mujeri rechikuru B usiku hwanezuro, vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimosva nhasi china. Mombe dzakawanda dzofa nezvirwere zvisiri kunyatsonzwisisika. Zimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuita basa rayo nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.